kushanda nawo wese patakatanga yetinotiphene response yedu yechirwere icho chii takaisa inonzi Interministerial Task Force. Iyo Interministerial Task Force ine anonzi masubcommittee 8 ichi subcommittee yakanangana nechino sector inotarikana neawa sector yemototaura iyoyo inopindawo subcommittee yedu inoonekwa neminister of labor special welfare variwo vanotaura naerani washandi nezvakangodaro saka iwawo masekta iwawo vanotozvidya kuti vanopinda neminister iyi saka vaine zvichema zvavo zvinopinda ipapo sakai vanongogona kuiwa direct pandiri pacoordinator tichitaurira tichibatsirana kudaiwa pindai nepapa taurirai nhingi ngatishandi pakadai zvese izvozvo.
Ko shoko ramungapawo kuvana vezimbabwe rekuvakurudzira kuti vatambire chirongwa chenhomba ichi?
Tinoramba tichingokurudzira mhuri yezimbabwe kuti ewewo hurumende iri kuita pese painogona asi taakuzoti mimiwo ngapange paine vetinoti community ownership saka tozve tiri kutaura kuti vanhu vese hurumende yaisa maguidelines zvese framework yese nemastrategic plan yedu tiri kumhanya nenzima sakuti vanhu vese macommunity ese ngaachitekawo painonzi ownership ngavagashire zvinhu izvo vatange kumhanyamhanyawo nesimba kuti tibatsirane hatisi chinhu chehurumende yega kwete.
Toona zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa musi wa15 unove mvuro unouya pane urongwa here hwekubayiwa kwevarayiridzi nhomba iyi Dr. Maomba?
Varayiridzi ndo vamwe vachowo vatori pastage 2 of phase 1 yemafrontline workers saka urongwa kupindura mubvunzo wenyu tinoti isu hongo huripo urongwa ihwohwo saka kunangana nekuti tigonewo kuti dai vachinge vachikatika kuzodayirawo neku kubayirwa asi takatogadzira tinoda kuvabayira.